Chikwata ichi chave kutanga gadziro yacho yegore rino chisina mutambi wacho ane mbiri Denver Mukamba uyo ari kuenda kunotambira Bidvest vs South Africa mushure mekutora mukombe we 2012 Castro Soccer Star of the Year pamwe nekubatsira Dynamos kutora mukombe we Castro Lager Premier Soccer League pamwe newembada Diamonds Cup. Mumwe wake munwisi wezvibodzwa Rodrigo Mtuma ari kuSouth Africa uko ari kutsvaga basa kuOrlando Pirates ari kudiwa nezvimwe zvikwata zviviri Bloemfontein Celtic neDynamos munyika imwe cheteyo. Mtuma akatokumbira kuti Dynamos imbomira kumunyoresa mumitambo yemuno sezvo akawana basa haasi kuzodzoka kuzotambira dhimbare zvekare. Pamusoro pezvo mumwe mutambi Simba Stole ari kunzi ari kuitawo hurukuro nezvimwe zvikwata zvekuSouth Africa uko kunobhadharwa vatambi mari yakanaka. Ukuo Patson Jaure uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe we 2012 Soccer Star of the Year ari kutsvagawo basa kuEurope uko ari kunzi ari kudiwa nezvimwe zvikwata munyika dzakasiyana siyana. Pasuwa anoti nezviri kuitika izvi Dynamos inoda kugadziriswa zvakasimba kuitira kuti ikwanise kutora mikombe muZimbabwe pamwe nekutamba zvakanaka muAfrica sezvo vaimbove vatungamiri vevatambi Desmond Maringwa naGeorge Magariro pamwe naDeft kutya uripo vasina kunyoreswa kutambira chikwata ichi.
Izvozvizvi timu yatombobviswa vamwe vaenda saka zvinhu zvekuti pamwe taada kugadzirisa patakanga tiri last year kuti titore zvinhu zvatati nazvo izvozvo.
Nguva yekunyoresa vatambi muCup Champions League yakatodarika uye zveveCup haitenderi kunyoresa vatambi vatsva. Pasuwa anoti kusavepo kwaMtuma Stole naJaure kunosiya buri guru muhondo yeDynamos yekutora mukombe wemuAfrica uyu. Mutuma Stole naJaure vese vakanyoreswa kutambira dhimbare muCup Champions League pamwe nevamwe vatambi vatsva vakatengwa vakaita saSteven Alimenda kubva kuHardbody pamwe naAtuo Mukandi naRussell Madamombe avo vakatengwa kubva kuMono Mutapa. Pasuwa anoti panguva ino anga achida kuti ave nevatambi vake vese avo chikwata chake chakanyoresa kuti vatambire dhimbare gore rino pagadziro yemitambo yakakosha kudai seCup Champions League.
Inini sacoach ndiye nichifarawa kuti sizvo zvese takaregista 25 players saka ndiye nichitarisira kuti kana chitanga zvinhu wese aripo.
Dynamos iri kutamba munharaunda yekutanga nechikwata checorrectional services chekuLesotho musi wa17 kukadzi. Ikakwanisa kukunda apa Dynamos asangana nechikwata chakunda pakati peItihad yekuLibya pamwe neCABZ yekuTunisia munzira yekunosangana neAl Ahly yekuEgypt iyo ine mukombe uyu uyezve yanga yakamirira Africa kuma World Club Championships. Asi pasuwa anoti haasi kutya Al Ahly achiti vakaita gadziro yakasimba pamutambo uyu vanokwanisa kukunda kunyangwe vamwe vatambi vake vakabva kuchikwata ichi. Pasuwa anoti akakumbira musangano nevanotungamira Dynamos kuti anzwe kuti vanofungei nezviri kuitika nevatambi vechikwata ichi. Asi sachigaro weDynamos vaKen Mubayiwa vanoti havasi kuzovharira gonhi vatambi vanoda kusiya Dynamos vachienda kune zvimwe zvikwata zvekuSouth Africa vachiti ivo vachaita pose pavanogona kuti vatengere pasuwa vatambi vatsva kutsiva vanenge vaenda. Kunyangwe hazvo nguva yekutenga vatambi vatsva kubva kune zvimwe zvikwata muZimbabwe iri kutanga mangwana ichipera mukupera kwakurume vePremier Soccer League havasati vatanga kunyoresa vatambi vachatambira zvikwata zvese makwikwi emuno egore rino iro riri kutanga mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.